Ndiri kufara kuti ndizivise vanhu vese veZimbabwe kuti pari zvinezvi mubamedume team Zimbabwe mune rufaro rukuru. Vakagadzirira chose kuti magames atitange mangwana, nyange zvazvo bhora rakatanga marimwe zuro kuSao Paulo. Asi tiri kufara nekugutsikana chaizvo kuti pari zvinezvi gadziro yedu iri pamusorosoro, ende vana vese nevatambi vese nevamhanyi vese vakagadzirira kuti vachipinda mumakwikwi avo zvakanaka.
Mitambo ipi yakatarisirwa kutanga mangwana?
Mangwana tinenge tine mitambo yakafanana nekubhukudza swimming, archery, vemumvura vave rowing nemahatch equestrian vanenge vachitanga zvakare. Tine umwe mutambi zvakare Mike Nicholson anenge ari kuita iye inonzi shooting, vaya vanoita zvekupfura nepfuti. Inove sport yatiri pamberimberi chaizvo muAfrica isu seZimbabwe.
Tichitarisa chikwata chemutambo wenhabvu chemaMighty Warriors chichange chichitamba rini uye zvenani mumutambo wavo wechipiri?
Mumutambo wechipiri weMighty Warriors uriko mangwana nemugovera iko kuSao Paulo kwavachatamba neCanada. Canada inove timu yakakunda Australia nemusi wechipiri. Saka mutambo uyu mutambo mukuru chaizvo kwatiri isusu veZimbabwe neMighty Warriors.
Tinoona kuti nhasi chizvarwa cheZimbabwe Casey Coventry anoita zvekubhukuta ndiye achange akasimudza mureza wenyika pachaparurwa mitambo iyi. Zvakakosha sei kuti tiwane munhu anenge Casey Coventry akasimudza mureza uyu?
Zvazvo Casey Coventry ndiye anenge akasimudza mureza nhasi. Vinhu vedu vanoziva kuti kwemakore anoda kukwana kuita makumi maviri apfuura, Casey Coventry akasimudza mureza wedu chaizvo pamakwikwi ese aiita. Saka zvatamupa nhasi zvichiremekedzo chekuti nemucherechedzo wokuti tinotenda chaizvo Casey Coventry akanga ainesu and achinetsu panguva inoi